Vagari vekuBuyera muBukure kwaMakumbe vanoti vari kufara zvikuru kuti mvura iri kunaya zvakanaka gore rino, asi vanoti dambudziko ravainaro nderekuti havana fetereza yekuisa muminda ine zvirimwa zvavo zvakaita seChibage. Mumwe mugari wenzvimbo iyi, amai Koleta Makumbe, vanoti Chibage chavo chatsvukuruka nepamusana pekushaya kwavari kuita fetereza.
Mbeu tine dzimwe dzakura asi hatina chi, hatina fertilizer. Vatibetsere.
Mumwe mugari vaSimon Makuvise vanotiwo fetereza yepamusoro yeammonium nitrate iri kudhura zvinoshura mare. Saga rimwe chete refetereza rinonzi riri kutengeswa nemari inoita madhora makumi matatu nemanomwe.
Nyaya yefetilizer ikunoku iri kuti shupei, because mutengo uri kutengeswa nawo fetilizer uri kutiti dhurirei, isu hatiukwanise. Mukatarisa nyaya yatiri kuita ndeyekuti isu tiri maChibage. Saka Chibage kuGMBO vanononoka kuti bhadhara mari yachona sometimes haiuye. Saka bag refertilizer price yautora yekuti $37 imari yakawanda chaizvo, because tani reChibage riri kuita 275. Saka pa 275 mbeu iri kuita $70. Saka kuti ndizokwanisawo kutenga mabhegi 5 yekuti ndiise pahekta yeChibage, $37 inenge yakawandisa.
Ishe Makumbe vanoti dai mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, avo vakambobatsira vanhu mudunhu ravo, vadzoka zvakare kuzovabatsira nefetereza.
Tiri kuda sadza fertilizer, mbeu dzamakatipa tikarima dzatsvuka. Tiri kuda fertilizer. Kana musina kutipa mafertilizer, mbeu dzenyu dzamakatipa dzaenda mudziva, dzakafanira dzaiswa mudziva. Saka isi beno mukaita zvedeno zvaikwanisika kuti muendewo, hamene kuti iofisi ipi inotaura nezvekuti fertilizer itengwe, imi ndimunoziva.
Mambo Makumbe vanoti hapana zvazvinobatsira kuti hurumende yakavapa mbeu yozoregedza kuvapa fetereza, vachiti izvi zvakafanana neukanda mari mudziva.
Isi munyika yaMakumbe tiri kudawo fertilizer, tiri kuda chikafu. Takapedzisira kuwana drought relief mune April gore rakapera. Ndokuzopuwa last Friday. Vagore rakapera, vanhu vakakohwa bhakiti, vanhu vafa. Prime Minister, please, indai munogadzira nyaya yakutaura pano.
Bato ravatsvangirai rakapa vanhu vakawanda mbeu muBuyera nekune dzimwe nzvimbo munyika, uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabatsirawo vanhu vazhinji nembeu pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme. Hatina kukwanisa kutaura navatsvangirai avo vanobva zvakare muBuyera makare, pamwe negurukota rezvekurima vaJoseph Made, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gurukota rezvemari vaTendai Biti vakaudza musangano weConfederation of Zimbabwe Industries waitsvaga nzira dzekuti upfumi hwenyika hungasimudzirwa sei, kuti hurumende inofanira kusimbaradza nyaya dzezvekurima munyika kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire, zvavakati zvinobatsira veruzhinji. Kudzamara hurumende yaona zvaingaite kuti vagari vekuBuyera vawane fetereza nekukasika, zvirimwa zvevanhu ava zvichatadza kusvika, zvinozoita kuti vatarisane nenzara yakaomarara seyavakaona gore rapera. Ndakamirira Studio 7 kwaMakumbe kuBuyera, ndini Thomas Chiripasi.